manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2019 nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iveni nezuro ndakabvakachira General Hospital yedu inoseva mashonaland East yese. Ah, vautani hanzi hatina mari yedizil yekuti tiise generate. Handizi dizil racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheta kutheta musikame operation nekuti hakuna hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonveta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma 60 US dollars kokoko, handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika pati.
Sangano revarayiridzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZesta inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi vezesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange pastesi chinova chive jevareta rakati kurei. Saka ndiko kushomekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzika iko kuti loadshedding inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka loadshedding yedu ine mastage mairi, pane yekutanga inoita makuseni nemanheru kuzoita yatinoti stage 2 inotanga ma5 makuseni kusvika na10 manheru. Saka nekufa kwemuchina uyu loadshedding yedu yepari zvino iri pastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri riri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kumaet okuroko dzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yeZesa ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawata pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi maGeneral Hospital, nekuti kana tine dambudziko tinosipera maGeneral Hospital chete, hatizonge tichitarisa makiriniki nekuti madziro kwakaita magetsi tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisunge dziri mumisha yatinogara, tambo dzacho dzinenge dzichiti patinodzima misha iyoyo magetsi anoenda kumakiriniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndevekumarondera General Hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi chese inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei kune itika wadambudziko rekuti magetsi anofa anonzi matechnical faults kana kuti pane chimwe chinhu chinenge chafa chinoda chigadzirwa tokurudzira vese vane macrystal installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvoita kuti tibone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuaikana kuti tidzezivesa ine yatinoti breakload nzvimbo dzisingafaniri kunge dzidzimwa magetsi idzo dzadzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vafulad gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera general hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyamamiri nerongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inoseva mashonaland east yese. Lauta hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tise generate. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musikama operation nekuti hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya, hakusina anonzi mamochari chaiwo. Maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize, toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ana 10 mausiku vanhu vese tavara na 5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende toanzi tichagadzirisa but paikisi tichagadzira pacho zvatowesa because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune taasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi, the situation is worse. Asi haisiri nyaya yemvura iyi, yanyaya yekushaungika kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga, dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaGundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzerwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi uyu. Zvino mapayday asvika, mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro. Asi chinoneta zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kushata zvokuti mapraizi acho aakutyisa. Zvanyanya kuipisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega, mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti mapraizi acho akutyisa, mukatarisa madhiji emawashing soap, mapowder dewashing soaps aya anenge achisvika kuma$40, mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonveta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma $60 ikokoko, handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika pati. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka wongoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, wongoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situation yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna Kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino, pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndiri mubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichi, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino dzatosvika muna June, zvakona zvakare muna June. Maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo, ndo mubvunzo watikuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichifanirwa kuti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeredhiyo yeCapital Talk 100.4 FM yehurumende, vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakativo amai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari mapurazi 16 uye vakatiwo havasi kuzokakata mutungamiri wemDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana amai Grace Mugabe avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete kuti kwai Mugabe ndiwo ane mapurazi kwayo, hatizive kuti uwandu hwemapurazi wa Mugabe, asi kuti vanhu akawanda chezvo. Asi havasiwo vega Mugabe ane mapurazi akawanda, ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu nevanhu vekuprison nevanhu vakupolisi nevanhu vemucentral committee leadership ezampiri nemadirectors nemapermanent secretaries ezampi vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese Mugabe chete ndiwo ane mapurazi akawanda. Aiwa, kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa mai Mugabe. Mugabe ane mapurazi akawanda asi havasiriwo vega. Saka tinotida kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vaufungati vatu vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwava Mugabe. Pane pasina new dispensation, pane pasina second republic, tatadzoka to the old days nokuti adza kutonga achishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Tinofanira kutanga kugadzirisa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvozvo, zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti handingati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi tine district futi yekupolitics. Chimwe chikuru ndechekuti nyaya youoni chinhu chikuru chabva nezanu kuma1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura Mnangagwa nekuti zvimwe izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMnangagwa vanofunga kuti vanokwanisa kuti kugadirisa economic sector vachiita mareform ekuekonomi kutina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg South Africa vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a pressure. Now we're just young. My Instagram. Yeah, bro. Da fada masita. Da fada munu wepe masita. Doro tadi da fada, da fada, varibazi da fada, gana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada makatirira Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungati tsananguro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika parizvino?
Parizvino ndiri kubata mabasa emumba ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaiwo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega uyezve munoipiwa sei?
Zvino hazvikumboendeka hazvikumbofamba zvinhu zviri kurwadza. Nokuti mari yatiri kupiwa tiri kupiwa ma250 RTGS bonds ndiyatiri kupiwa saka zvakangotiremera nokuti mari iyi haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma$32 rice rokuti 5 kg iri kuita $30 mapedzi cheevana ndinino mwana form 3 ari kuita $8 mamwe ma10 saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma7 mageisha sefi i27 saka hazviri kurwadza pereke isimbokwana ende tikusirwa meeco cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise muri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiyakiya chekungotiwo tangotenga hupfu tembotenga chingwa ezvino chingwa chakuta 560 bekazini saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni tozongozoonawo manheru tobikawo rimwe nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwane saka tikatengawo hupfu tikatengawo cabbage mhuri yatorarama as long mune souti pamagetsi apa pari kurema kozi magetsi ari kuenda every day saka takutongotirarama nokubadza macardbox tobva tabika sadza tongorara tabika manheru tozongoziva kuti mangwanawo tongobadzawo macardbox tongodzisawo sadza zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3 first born at form 3 2 wacho iz6 ne-3rd wacho akuenda grade 1 saka izvizvi ndakutongoti form 3 ndivanda kumbopushwa taende kumberi ne ava 2 ava grade 6 negrade 1 zvaoma kozi mari yacho tiri kubhadhira per month iri kudiwa zvikoro zvacho zvinodhura saka ndakumboti vamwambomira ndochikoro nekuti mari aizokwana saka ndombotiwo ndakambotiwo mapart timewo kunengwanziwo yamu wacho yamusukewo kana ndapedzawo basa kwangu palunch papai ndombomhanyawo part time ndokwanisiwo kutiwo ndoona bhadharo uyu ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta kumusha kuna mai variko kumashonaland westuku
Manga makapiwa kumusha uku nani? Uye shendia na kuti muve koko kwa manga makapiwa?
Kumusha uku changataka piwa na DA. Ndiya katipa DA uyu anungar kwa zimba. Na chizi zimba chonga waripo. Bwati sinila ma offer letter. Bwati gadzira zese. Bwati ba misha. Kuba 2000. Tichigara kumusha uku. Zese tinazo. Batatu piwa minda yedu. Tichigara sakanaka. Bati. Pango ya urumende ya ED kwa kuti anzi mima gara siripa mtemo na mineti makabwa kuti jogere kwa makabwa isusu ndoko andaka kuriro mashona lendu yeste nyango maiva angu nini ndoko waka kuriro isusu paka tuya masoja 7 mapurisa 7 nyonguwa warume waka shika kwa za maiva angu tunini vaipano maiva angu wase minakura kwa kuti ayo nini nda hundo garikuone mwana panapa kwa kuti ndifone renda kutuba kuno kumont pleasant kwa kuti enda kumashona lendu yeste kumusha ndokundi sainai so 20 June mifano nge mababa na hapa mjogele kwa makaba pana babana nzimbo yenyi pana nzimbo ya minister minu minister upi wo asi kwenu kuma minister gazara nduwaru mbo piwa futi nzimbo ya zozo futi sikuti ruwaza sikuti saka maminister nopo wa minda pa msorope minda ere
mungati vanu vangani vanu gara mnzimbo yu yi
so dupataka nzimbo ya susu vanu sika 700
pano nzipa ipa nzimbaba
avanu nzipa mapinga mchumbo baba great day.
Ai wangu wa yedu ndiyo ya itashanje, tinokutenda ikunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosanganane vanhu kazi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Aiwa chino tenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu wedu kana kuti our lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri we Studio 7.
Gamchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC nasi tikutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana ekubvumidza ungochane muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke ye Catholic Church Father William Guri. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Father Guri.
Maneriwa Kandemiri.
Father Guri, nasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana. Svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kungochani munyika iyi. Munoonawo sei?
Matongerwo akaitwa anotipinza kumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi. Tine maziviro kana mazvisiro kuti muAfrica tika ichingochani haisi inobvumidzwa asi kune rimwe rutivi totarisawo pane mitemo yatakushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu ega ega tiona tichipira makakatano ekuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tamberi petu bimbiro remutemo. Saka ndakatarisana nemaererano nekufamaunda kumbiro remutemo ndinoona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekuBotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yeBotswana.
Tinoonawo kuti kuchamhembe kweAfrica Botswana yabatanawo neSouth Africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi Zimbabwe haibvumidze izvi. Mungatarisirawo here kuti mune ramangwana Zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza?
Hongu ndinotarisira kuti Zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu vechingochani mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism kusati kwauya varungu kwaka kusina mitemo yakadai saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambidza zvinhu zvakasiyana siyana yatakacharemerwa nayo iwoyo mutemo unosunga vanhu vechingochani mutemo wakaiswa nevadzvanyiri wakangove nechinangwa chokujanyira vanhu vatema. Ivo vadzvanyiri vakare vavo ndo vakatinyorera inonzi customary law. Isusu kuAfrica takanga tisina chinonzi customary law. Zvino zvatakanyorwa na mudziti veNative Affairs Department vaya ndo vakasarudza zvavaiona ivo kuti patsika dzedu vanoda kuzvishandisa secustomary law yedu. Zvavakasarudza zvacho izvozvo zvinhu zvaivabatsira kuti vatore vanhu vedu vachivagona kuvashandisa nokuita mari navo. Vane zvinhu zvakawanda zvanga zviri mutsika dzedu zvavasina kupinza mucustomary law yedu zvavakasiya kunze nokuti zvanga zvisingaenderani mberi nezvido zvavo kana zvemainterest avo. Saka kana takatarisana nemutemo unosunga ngochani kuZimbabwe neSouth Africa tichiri under British rule, mutemo iwoyo wanga uri mutemo waidzvanyirira vanhu vatema. Tisati takurumidza hedu kugumbuka nekushatirwa kunzi muprista ari kutaura uyo ari kukurudzira zvichingochani. Ndiri kutaura takanangana nemutemo, manzwisiro ari pamutemo nemashandiro aita bumbiro remutemo unonzi constitution. Handisi kutaura nezvemutemo wamwari kana mutemo wezvitendero kana mutemo wetsika dzevanhu, asi mutemo unotisunga mune zvematongerwo anoitwa nyika dzedu kana tama republics sezvataita mazuva anaya. Saka indotarisa kuti Zimbabwe sedemocratic republic yaakushandisa mutemo unobva musarudzo dzevanhu unoda kuita zvido zvevanhu nekushandisa process inonzi democracy yokuti zvinodiwa nevanhu zvinoiswa pamberi pevanhu vovhota vosarudza vobvumirana zvavanenge vabvumirana. Tikanyatsoteedzera makwara chaiwo edemocracy nerepublicanism, Zimbabwe inofanira kuti izosvikawo pakubvisa mitemo iyi yakaiswa nemakoronyera yaidzvinyirira vanhu vatema.
Father Gure, muneye muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu?
Hongu, patakaita dzidzo zvangu paUniversity of Zimbabwe zvinhu zvatakaona zvokuti chingochani chakanga chagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize, vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Pane mabushman paintings evakuru vakare anoratidza kuti tsika yechingochani yaizivikanwa nevakuru vekare varavo. Saka chakaitwa nevarungu pavakaisa mutemo wavo ndechekuti vakachiita chinhu chinosungisa, but kuvapo changa chiripo chichigamuchirwa nenzira dzakasiyana siyana mumagarira aita vanhu, asi changa chisiri dambudziko rachakaitwa nevarungu kuti chive dambudziko.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu Father Gure. Dai nguva ichiwedzerwa taiwedzera tinyatsokurukura.
Handingandatenda wakande miri mese nevateereri.
Manga makateerera kune mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Gure avo vari muAnnapolis muMaryland muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri weStudio 7 kutipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nhasi sezvo magwenya remarasha rekuhwange Thermal Power Station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushayikwa kwemagetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nhasi. Sangano revarairidzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. uye vatereri musa kanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza 6 kusvika Friday nenguva dza 6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiterera nawo dze isiNdebele ini ndini Blessing Zulu tichiti murare zvakanaka vatereri.
So we see